Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti urongwa. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti. Hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri gumiguru 2018. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti urongwa hwemari hwakaturwa nebhanga guru renyika. Ruchanetsa kuti hubudirire sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi. Imwe nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaElias Mushavira voendesa vaChamisa kumatare vachiti vaChamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo. Kanzuru yeguta reBulawayo yoronga kukwidza mitero nezvikamu zvishanu kubva muzana. Vanotengesa mumigwagwa kuchinoi vanoti havasi kufara nekupindira kuri kuita Zano PF munyaya dzine chekuita nevanotengesa mumigwagwa. Board reZimra robviswa negurukota rezvemari Vantuli Ncube. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 pm tiri kutarisa nyaya dzevechidiki nezvipingaidzo zvavanosangana nazvo muupenyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.